Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 8, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanosungwa zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Sangano renhau repadande mutande reZim Live rinoti mapurisa maviri muHarare arohwa zvakaipisisa mushure mekukonzera kutsikwa kwemumwe murume achifa nekombi kuHigh Glen muHarare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyelo nhasi senzira yekutsigira nhengo dzaro 13 dziri muusungwa. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vochema-chema nekutorerwa kwavanoti vari kuitwa chibage chavo neGMB. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanonzi vasungwa zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vazivisa kuti vamasaraure vasungwa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kukanganisa kufambiswa kwemutemo uye vanga vachirumawo kwemapurisa paHarare Central Police Station panguva yataenda pamhepo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga abata vamasiyiwa kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Boka ravadzidzisi riri pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakashamadza nekushamisika zvikuru nhasi apo mutungamiri wavo vaObet Masaraure vasvikosungwa namapurisa paHarare Central Police apo vanga vaenda kunoripota bheu ravo ravanoripota nechishanu choga choga. Vasvikopomerwa dzimwe mhosva mbiri. Yokutanga yacho ndeyekuinsaita public violence, yechipiri yacho ndeyekudefeata course of justice. Saka ndopatavasiya izvezvi.
Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vari parunare vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reATUZ rinoti nhasi vadzidzisi vari kubatana kuita munamato weusiku hwese muHarare senzira yekusimbisana nekubata pamwe nemamwe masangano mukurwira kodzero dzavo dzavanoti dziri kutyorwa nehurumende kuburikidza nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiri hwesangano ravo. Izvi zvinotevera kusungwawo zvakare kwemunyori wesangano iri vaRobson Chere, avo vari mutirongo nenyaya yekunzi vakaponda vaRoy Isa, iyo iri kupomerwawo zvakare vamasaraure avo vakabvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata vamasaraure vasati vasungwa akaita navo hurukuro pamusoro penyaya iyi.
Varayiridzi nyika yese vari kunamata vachinamatira kuchengetwa kweunion yavo yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vachinamatira kusunungurwa kwemutungamiriri wavo vaRobson Chere. Apo panguva patiri kuona kuti state yava Emerson Mnangagwa yabata makano ichigwisana nekuda kuparadza Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kushungurudza maleaders avo.
Urongwa uhwu hwava papi? Hunotanga nguvai? Huchiitirwa kupi?
Tiri kufara mateachers akawanda nyika yese vari kuungana kubva kuna 7 zvichienda mberi, 7 manheru zvichienda mberi vachinamata kuti dai atuzi akwanisa kurarama nekuti ndo yoga union yakumirira zvido zvevarairidzi state ikaikwanisa kuiparadza zvinoreva kuti kutambura kwevarairidzi kuchaitika nguva refu.
Vari kutarisirwa kuuya kumunamato uyu ndevapi?
Tiri kukokawo macitizens kuti atijoinewo pamunamato iyi. Mukaungana muri macitizens chiro vairi vatatu, Mwari anenge aripo muchitorana mapicha nemavhidhiyo muchiita munamato iwoyo wekuchengetedzwa kwaatuzi nekukumbira kusunungurwa kwavacheri, motumira tichizaiposta pasocial media zvinenge zvichitofamba. Mwari anotinzwa.
Imiwo tarisiro yenyu kuseri kwemunamato uyu ndeyei?
Chirongwa ichi tikutarisira kuti chichabatanidza vana veZimbabwe kuti vakwanise kurwisa udzvanyiriro hwaitwa navaEmmerson Mnangagwa, nekuti femakore mashanu vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitora upfumi hwese hwenyika vachidya nemhuri yavo. Vaakutya kuti kwakuda kuda zvemaelections. Vanofunga kuti munhu wese imhandu nekuti vakagadza vanhu vese nenzara kwenguva refu. Tinotarisira kuti panopera minamato iyi tichange tabatana sevana veZimbabwe, taakurwira tachirwirangwe chekuti nyika ino haisi yaMnangagwa oga. Nyika ino haisi vanhu vekukwekwe kana vekunzvimbo ipi. Inyika yedunga munhu roga roga rakazvarwa muZimbabwe. Mumwe noumwe ane kodzero yekuti awane chipenga chimedu chake chinoita kuti ararame. Zvekuti vazhinji vanofane zvara vashoma vachidya zvine mafuta, tazviramba zvinofanira kuti zvipere. Minamato iyi patinoiisa kuna Mwari ichatibatsirawo kuti inspirewo semacitizens, tichitarisirawo kuti iye Mwari pachake achapindura.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, Robert Masaraure, vari parunhare naIvan Zininga veStudio 7 vasati vasungwa nemapurisa vari muHarare. Sangano renhau dzepadande mutande reZim Live rinoti mapurisa maviri muHarare arwiswa nekukuwadzwa zvakaipisisa neveruzhinji achipomerwa mhosva yekukonzera kutsikwa kwemumwe murume nekombi mumugwagwa weHighland muHarare. Chiitiko ichi chinonzi chaitika mushure mekunge mapurisa aya akikiritsana nemutyairi wekombi ichifamba vachiedza kumusunga. Mune imwewo nyaya, mumwe mupurisa anonzi arohwa neveruzhinji mushure mekunge abvutira mutyairi motokari yake ndokuirovera mushure mekuedza kuityaira. Takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya mbiri idzi yaitika muHarare neyaitika kuBulawayo. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi rakurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyero senzira yekutsigira nayo nhengo dzebato iri 13 dziri muusungwa mushure mekusungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato iri muzvare mo Blessing Ali. Nhengo dzakasungwa dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro webato uye vari mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro idzi dzakasungwa dzisina mhaka uye kusungwa kwadzo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. VaScala navaStole nezuro vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare reHigh Court, mutongi wedare achiti anotyira kuti vakapiwa mukana zvikuru VaScala vanonopara zvakare dzimwe mhosva. VaScala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Coalition for Change, one of mapillars edu inyaya yesolidarity. Munoziva kuti tine 13 machampions edu angasungwa anobva kunyatsime, 11 vari kuapia kurotoro and 2 honorable Scala and honorable Godfrey Sithole. Mamemba vepalamende vakafungwa maererano neminyaya yekunyatsime. Saka nhasi tati etiratidze kuti tine kushushikana nekuchurungurudzika kuri kuitwa machampions edu nehurumende yavaMnangagwa. Hachisi chinhu chatinotarisira chokupinda muHeroes Celebration Month manje manje. Hatitarisiri kuti Zimbabwe yaiva kusunungukwe for more than 4 decades ichiwanika vanhu vachishungurudzwa nehurumende yavatema vachishungurudza nevatema. Tinotarisira kuti vanhu vawane kusunungurwa munyika yavo because kupesana kwemapato kunowanikwa nekuti inyaya yemapolitics anenge akasiyana. Saka mutambo wepolitics haupano kuimbova nyaya yekuti vanhu voita lose a life on account of politics. Saka zuva ranhasi izuva ratiri kusvika ino kuratidza kuti aiwa, despite machallenges atiri kusangana nawo, tinotarisira kudipisa price.
Asi zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi? Zvine zvazvinobatsira here mukusungwa nekutongwa kuri kuitwa nhengo dzenyu?
Zvakakosha. Ndichakupai mevoice note yatumirwa navachapikala vachitenda vabhugenese nchamita. Tinotenda nekumira nesu nekuti mutavhu yedu kumira pamwe chete kwakakosha. Munhu wese anovictimizwa. Ukatarisa vanhu mabhedha vari kurohwa mutauni nemapurisa anenge achituma nezanupepa, vanhu vari kurohwa mari dzavo, mitengo iri kukwira, munhu wese, hurumende iri kubata vanhu chibharo. Saka vanhu vari kurazwa kuti vajokifikala wei, hamusi mega nekuti zvamuri kutangana nazvo makasungwa. Isusu takasungwawo nenhamo, takasungwawo nezvirwere, takasungwawo nekutambudzika. Munhu wese muzimbabwe ari kuchikurupi maximum prison. Ine ichikurupi iri kuchikurupi ikoko kumabhuku, ine ichikurupi iri muhome dzevanhu, ine ichikurupi iri mumakeche evanhu, ine ichikurupi iri mumatare. Munhu wese uri kubatwa chibharo nehurumende, munhu wese musungwa munyika. Vamwe vasungwa nenhamo, vamwe vasungwa nekutambudzika, vamwe vasungwa nezvirwere. Saka munhu wese is a prisoner of conscience.
Saka zvatambirwa sei zvekuti munge muchipfeka kana kuti nhengo dzenyu dzinge dzichipfeka yelo?
Zvatambira zvakanaka. Maona vakuru nemagweta vabhekechimuteta vanomirira makodzero dzevanhu vakapfeka yelo kuna ana Matebeleland South. Taona ana Samgiri Techuma Manya vakapfeka yelo. Kuna ana Manicaland taona mameya nemembers of parliament.
Mutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Tsiziva vari paRunare muHarare neStudio 7. Pasina masvondo maviri, sangano rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Unions Confederation kana kuti ITUC radoma kambani yekuChina yeAfrochina sekambani inotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Imwe kambani yekuChina yeDinson Iron and Steel Company inonzi iri kudzvinyirira vashandi kumanhize kumvuma, uko iri kuvaka muzinda mukuru wekugadzira simbi munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomira vashandi vari mukuvaka reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union rinotirave nenguva richirambidzwa nevakuru vakuru vekambani vekuChina kuti nhengo dzaro dzishanyire vashandi vekambani iyi, avo vanoti vari kupiwa mihoro iri pasi peyakatarwa, pamwe nekurambidzwa kuti vaumbe makomiti anovamirira pazvichemo zvavo. Munyori mukuru musangano iri vaNicholas Muchapo waMazarura vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiedza kundoona vashandi vanodarika mazana maviri kumanhize asi vachirambidzwa kupinda panzvimbo iyi. VaMazarura vaudza Studio 7 kuti vashandi ava vari kuchema-chema nenyaya yekupiwa mihoro iri pasi peinobvumirwa nemutemo, nyaya yekushanda nguva ndefu, pamwe nekurambidzwa kuumba makomiti anovamirira nezvimwe.
Takaedza nepatirokwanisa kuti tikwanise kuaccessa kupinda mukati imomo. Tanzwa vashandi vachitifonera kuti iko vari kuitwa underpaid. Mari yari kutambiriswa $2 per day, which is violation yema wages in terms of collective bargaining agreement yedu yemuindustry medu 45-2013.
Vati vashandi ava vari kubhadharwa mari inoita masende kuamerica 11 paawa yoga yoga, asi ivo vachifanira kupiwa mari isiri pasi pedhora rekuamerica rine masendi 40 paawa. VaMazarura vaendera mberi vachiti chinosuwisa inyaya yekuti pese pane makambani ekuChina, masangano anomira vashandi akaita seravo anorambidzwa kuona vashandi kana kuita misangano nemakambani aya kuti atevedze mitemo yevashandi vemuno.
Today a violation, a lot of violation iri kuvhairwa nemachina. Ngatitaure nyaya yekuti izvo muindustry medu tinoti vanhu vanofanira kupiwa maoveros, tine vanhu vanofanira kusenza mahours anobvumirwa, vanhu vanofanira kupiwa atinoti mapPEs. But rule machina achimboramba kuita resistance yekupa izvozvo, uye zvekare nguva dzavanosenzisa vanhu vanoda kusenzisa vachiti yatinoti mugwazo kana task work. Saka isusu kuno Zimbabwe hatisenzi nematask work, hatisenzi nomugwazo, tinosenza nema hours.
Asi vachitaura pamusoro penyaya yekumanize, mumwe mukuru bazi rezvevashandi kugweru uyu asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 kuti kusanzwisisana pakati pevakuru vekambani yeDinson Iron and Steel Company nesangano reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union kwakagadziriswa uye vanotarisira kuti mapoka maviri aya asangane nguva ipi zvayo kubva pari zvino. Pataenda pamhepo, kambani iyi yange isati yapindura mibvunzo yatavatumira. Kana kambani iyi ichinge yave kushanda zvizere, inotarisirwa kupinza basa vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu. Dison Iron and Steel Company imwe yemakambani ari pasi pekambani huru yekuchina inonzi Tsingshan Holdings Group. Imwe kambani iri pasi peTsingshan Holdings Group yeAfroshin, iyo ine chigayo chekoromo kuChegutu, yakanzi neITUC ndiyo kambani iri pamusoro pakudzvinyira vashandi muZimbabwe. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo ITUC yakadoma Afrochin, vashandi vese vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vane zvichemo zvakafanana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevashandi vemabasa muzvinafundo Paul Mavhima. Asi muzvinafundo Mavhima vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende inotarisira kuti makambani ese anouya kuzoshanda muZimbabwe anoshanda achitevedza mitemo yevashandi nemimwe. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hurumende haidi kutora matano nemakambani ekuChina anotyora kodzero dzevashandi, nekuti China iri kupa Zimbabwe zvikwereti zvekuita mabasa ebudiriro munyika.
Zvinokwanisa kuita kuti hurumende sezvo iri kuwana rubatsiro rwakawanda kubva kunyika yeChina, dzimwe nguva vanenge vachingotarisawo divi vanhu vachishungurudzwa. Asi pane imwewo nyaya inoitika yekuti zvinhu zvinosvika kumapepanhau, dzimwe nguva zvisina kusvika mumaoko emapurisa. Kuri kuti taizotsvaka vanhu vanenge vakanoripota nyaya dzavo kuti vari kumbunyikidzwa nenzira iyi, zvimwe pada vanenge vasina vanhu vakadaro. Saka zvinei zvakakosha kuti vanenge vachimbunyikidzwa vaya vange vachinotaura nyaya dzavo kumapurisa, kana kuti vange vachingoendawo kumapurisa kuti vaedze kunoona.
Kunze kwemakambani anochera zvicherwa nekugadzira zvinhu zvakaita sesamende, makambani ekuChina ndiwo akapiwa mabasa ekuvandudza nhandare dzendege munyika dzakaita seHarare, Bulawayo neVictoria Falls, kuvaka paramende itsva, kuvandudza magwenya emagetsi kuKariba neHwange, pamwe nemabasa akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yeAngola inoti vaimbo yemutungamiri wenyika iyi vaJose Eduardo dos Santos vashaya vari mune imwe kiriniki muBarcelona kuSpain mushure mekurwara. VaDos Santos avakatungamira Angola kubva muna 1979 kusvika muna 2017, vakazvarwa muLuanda muna 1942 vakazove nhengo yebato reMPLA muna 1961, gore rakatanga hondo yekurwira rusununguko kubva kuPortugal. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeCentral Committee yebato reMPLA muna 1974, vakazodomwa kuve gurukota mushure mekunge Angola yawana kuzvitonga muna 1975. VaDos Santos vakazove mutungamiri webato reMPLA uye wenyika muna 1979 mushure mekushaya kwevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaAgostino Neto. Angola yakazove nehondo yekumukirwa kwehurumende nechikwata cheUNITA chaitungamirwa navaJonas Savimbi. VaDos Santos vanozivikanwa nenyaya dzekuumba upfumi kuburikidza neuori hunonzi hwaigutsa mhuri yavo chete, izvo zvakaita kuti mwanasikana wavo amai Isabel dos Santos vave munhukadzi akapfumisisa muAfrica yose. Vaimbo yemutungamiri wehurumende yeJapan Shinzo Abe vapfurwa ndokufa nhasi apo vanga vachitaura pamusangano wekutsvagira bato ravo ritsigiro kumavirira eJapan. VaAbe avangava nemakore 65 ekuberekwa vashaya vari mune chimwe chipatara munara umo vanga vachirapwa vari zvichitevera kupfurwa kwavaitwa nepfuti inenge yakagadzirwa kuumba. VaAbe vanga vachitaura vari panokwirirwa zvitima muguta renara kumabvazuva kweOsaka, apo vasvikirwa nekugotsi kwavo nemurume anga aine pfuti uyo avapfuura. Mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande anoratidza kuti vanga vachiona zvanga zvichiitika vamboedza kuvabatsira. Vaabe vakapinda muofisi muna 2006 vakatonga kwegore rimwe chete vachizodzoka zvakare muna 2012 vakatungamira kusvika muna 2020 vachizosiya chigaro nekuda kwehutano hwavo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutaro zvekudzivirirwa kwenyika muSouth Africa razivisa nhasi kuti kwapera gore vanhu mazana matatu nemakumi mashanu vaurayiwa mushure memhirizhonga yakaitika zvichitevera kusungwa kwevaive mutungamiri wenyika vaJacob Zuma. Vanhu makumi mashanu chete ndo vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi, apo vanofungidzirwa kuti ndo vakatungamira mhirizhonga iyi pamwe nevamwe zviuru vachakamirira kutongwa. Munamato wekurangarira vano vanomwe vakaurayiwa mushure mekunge murume aive akapakatira pfuti akapfuura vaive pamhemberero dzezuva rekuzvitongwa re4 July mudunhu reIllinois muAmerica vakaitwa nezuro muHighland Park. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano rinobatsira vanotora zvinodhaka remubatira pamwe Trust muzvare Savana Madamombe vanoti vari kupinda musangano weBuilding for Future Conference uri kuitirwa kuKansas muAmerica kuti vazokurukura pamusoro pedambudziko rezvinodhaka. Musangano uyu watanga nhasi uye vakarongwa namufundisi Jacob Maforo vekereke yeUnited Methodist Church. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva muAmerica neCanada zvinosangana gore roga roga pamusangano uyu wakamboitirwa padande mutande gore rapera nekuda kwedenda reCOVID-19. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Madamombe nezvenyaya iyi.
Ini ndadezwa kuno nechirongwa chedu chemubatira pamwe chatiri kuita. Mubatira pamwe tinoita zvekubatsira vanhu vanenge vaine matambudziko muupenyu hwavo. Asi kubvira gore rapera hatina chimwe chatichakwanisa kubatsira zvekunze kwenyaya dzezvinodhaka zviri kunetsa kuZimbabwe. Vana vashupika, vanhu vakuru vashupika nezvinodhaka. Saka hakuna zvezvimwe zvatichakwanisa kuita mutango. Vanhu vese vari kungofona vari kuchema nevana vari kuita zvinodhaka. Saka ndauya kuno kuti tizotaura pamwe chete nevamwe ndichivaudza zviri kuitika kumba uye kuti maonero atiri kuzviita isusu zvii zvimwe vari kuda kuziva kuti zvii zvingave zvekunyanyonetsa. Pakuona kwedu zvimwe zvacho zvatakaona ndiyo nhau chimwe chezvimwe zvatakaona inhaurwa yedu isusu vabereki vakaenda diaspora tikasiya vana kuDzimba. Pakaita dambudziko rakanyanya, dambudziko rekuti vana vakasara vega. Nyangwe vakasara vaine vamwe vabereki vana sisi, vana amai, hazvina kufanana nekunge uripo uchichengeta mwana. Kwozoita rimwe dambudziko rekuti isu taive nemari dzakawanda nekuti mwana unenge wamusiya, mwoyo unorwadza, unomutumira zvese zvaangoda. Zvimwe zvakakazvo nokanganisika. Saka iyi nhau yandiri kungotaura takanangana nevedhiaspora, asi kune dzimwehongu nhaya dziri kunyanya kuti zvinetse munyaya dzemadhiragisidzi.
Mungati muri kufambira rubatsiro here kana kuti kungozeya kuti muzivisewo vamwe nezvedambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka nevana vechidiki?
Chikuru chandiri kuda ndechekuzeya nekuzivisana. Ndinodaira kuti vanhu vazhinji vanguva vasiri kuziva kuti taane zvinodhaka zvakanyanya kudaro. Vanhu vakangokura vachingofunga kuti hamba je ya doro. Kana tichitaura doro ratinouya mazuva ano zvatosiyana, ukanzwa munhu achinzi ari kunetsekana nedoro vhunduka, harisi mwiri yedoro taiitwa nana baba vedu kuti vaiuya vakarova kapaindi kavo. Saka kuzeya ndo chinhu chikuru. Tikagara pasi tikapanana mazano, tikabatana pamwe chete, tikaita mubatira pamwe, zvinoita kuti tibude nemazano akati kurei. Kuzeya chaiko chaiko kuti ndizviture zvibve pamwoyo pangu, tiwanewo kuturira chaiko, ndokwandainga kuti
vanga vari muzvare Savana Madamombe vesangano remubatira pamwe Trust vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuKansas muAmerica. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vari kuchema chema nekutorerwa kwavari kuitwa chibage chavo nevashandi vegrain marketing board vakabatana nemapurisa vachinzi vari kutengesa chibage kune vanotenga vakazvimirira kana kuti makoronyera zvisingabvumirwi pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzire kumanikidza varimi vose kuti vatengesere zvirimwa zvavakakohwa kuGMB, vashandi veGMB vakabatana nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kufamba vachitorera varimi zvirimwa zvavo zvakaita sechibage, beans nemapfunde vachizviendesa kumatura kwavo. GMB inoti iri kuita izvi senzira yekusimbisa mutemo unorambidza kutengeserwa kwezvirimwa izvi kuvatengi vakazvimirira asi kuti murimi aendese kuGMB. VeGMB vanoti vakatorera munhu chirimwa chake vanobva vamupa gwaro rinoratidza uwandu nemutengo wechibage kana binzi zvavanenge vamutorera, vopiwa zita nenhamba dzekubhanga rake kunofanirwa kuzoiswa mari yezvirimwa zvinenge zvatorwa izvi. Studio 7 yakaenda kuLions Den, imwe yenzvimbo dzinosanganisira Mangura neMakonde dziri kutorerwa varimi zvirimwa zvavo neGMB. VaChristopher Musona, mumwe murimi atorerwa chibage chinosvika matani 10 neGMB. VaMusona vatadza kutaura nevatori venhau patorwa chibage chavo, asi ambuya vavo, amai mari chatifamba, vanoti vabayiwa panyamanete nekutorerwa chibage chose.
Ndatowana chibage chimwe chatakurwa kudaro, ndobvandazowana vodzoka vakati vade kumusiyira chimwe chishoma. Kwandisewo kuti atsvage mari yekuti agone kudotirapisa ari kundirwadza, saka tichaenda kuchipatara kwacho nei.
Amai chifamba vachema vachiti hurumende iri kuitira varimi utsinye.
Saka ndiudzeiwo kuti hurumende yacho kana ichitiomesera kusvika pakadai torarama sei nyangwe mangamurira. Iyo hurumende yacho ichiri hurumende chaiyo chaiyo here yatairarama nayo kubva wanana hwedu, kana kuti yava hurumende yekuti uraya kuti uraya kana uchitora zvinhu zvese ndichisara ndiri pabani? Tinorwadziwa. Gadzirisai hunhu tigarisike zvakanaka, gadzirisai hunhu hwenyu tigare zvakanaka munyika.
Mumwe murimi vatinache Basopo vanoti kuita kweGMB uku hakuna kunaka. VaBasopo vapika kuti havasi kuzoendesa chibage chavo kuGMB nemari shoma yavari kutenga nayo. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti kunyange mutemo uripo panofanirwa kuita kuwirana pakati pevarimi, GMB nehurumende kuti vaone kuti sei varimi vari kuremerwa nekutengesa chibage kuGMB.
Hongu, mutemo wekuti varimi vanofanira kuendesa chibage kuGMB wakataurwa nehurumende. Chinhu chakanaka kuti GMB varimi nehurumende vataurirane zviri kunetsa varimi kuti vakoniwe kutengesera GMB chibage. Hongu, tinogona kuti tinombunyikidza varimi kuti GMB itore chibage, asi pakasaita kuti mubhadharo uve unoita kuti murimi akwanise kubhadhara chikwereti achisarawo neimwe mari pamusha, ticharamba tiine dambudziko rokutengesera makoronyera.
Amai Jiti vanotiwo vari kutora chibage nezvimwe zvirimwa vari kungokumba chibage chevamwe varimi vakayamurwa kurima nemamwe makambani. Izvo zvichaita kuti varimi vatadze kudzosera zvikwereti vozotorerwa midziyo yavo.
Hurumende ngaiongorore nokubatsira varimi vomuno pane kubatsira vanounza chibage kubva kunze kwenyika. Varimi vomuno vopuwa mari shoma. Iko zvino kudhura kwava kuita kurima kuchaita kuti zvikwereti zvive zvinozonetsa kubhadhara, varimi vachizotorerwa midziyo.
Mutauriri weGMB vaNixon Nyemba vanoti havasi kutorera varimi, asi makorokoza ari kutenga chibage kuvarimi nemutengo uri pamusoro. VaNyemba vanoti mutemo unovabvumira kutora chibage chose kubva kune munhu anenge atenga chibage kuvarimi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti varimi vakawanda havasi kuendesa chibage chavo kuGMB uko chiri kutengwa nemadhora zviuru makumi manomwe nezvishanu kana kuti $75,000 emari yemunyika nemadhora makumi mapfumbamwe emari yekuAmerica kana kuti US $90 patani imwe chete. Vanotenga vakazvimirira vari kubhadhara varimi madhora mazana maviri kusvika pamazana matatu emari yekuAmerica patani, ivo vozotengesera makambani makuru anogaisa hupfu hwekuzowedzesera vemuzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Musakaganwa Live Talk apo tiri kutarisa nezvekudomwa kwemamwe makomishina ezeke anonzi akarerekera kubato rezano PF. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mwina Ntungamiri Nkomo.